Pamukabe wakatodoma komiti yehuru yemuzari PF ichange ichitungamirira sarudzo. Komiti iyi ine vanhu vashanu vanoti munyori anoona nezvekufambisa kwemabasa muzari PF, Mike Nishas Chombo, munyori wezvemutemo waPatrick Chinamasa, murongi wemusangano vaSevia Kasukuwere, munyori wevechidiki vakudzai Chipanga, pamwe newe munyori wemadzimai amai Grace Mugabe. Pavashanu ava vachinamasa chete ndivo munhu asinganyatsozikamwe kuti akamira papi, kunyange hazvo vamwe vachiti akarerekera kutimu Lacoste. Vamwe vose vana vanozivikanwa kuti ndeve G14. Vatsigiri veTeam Lacoste vanoti G14 inoda kubvisa vamunanga vakuitira kuti pasarudzo dzegore rinouya vaise vanhu vavo vachakwikwidza nemamwe mapato pazvigaro dzeparamende nekanzuru. Asi vanoti izvi zvikaitika havatozovhotera vanhu vanenge vaiswa pamwe chete navamugabe vacho. Izvo zvichaita kuti vakundwe zvine mutsindo kudarika zvavakamboitwa muna 2008. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.